America yagara kwenguva yakareba ichibhadhara mari yakawandisa yekubatsira vanhu pasi rose. Mari iyi inobva kumitero inobhadharwa nezvizvarwa zveAmerica paine tarisiro yakakura yekuti inoshandiswa nemazvo. Asi izvi handizvo zvakaitwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO, iro rakakundikana kuita basa nemazvo mukudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus pasi rose nekutadzawo kudzivirira zvimwe zvirwere sezvarinotarisirwa kunge richiita. Mutauriri webazi rehurumende reAmerica reState Department vaMorgan Octagus vanoti WHO yakaramba kuvandudza mashandiro ayo kusanganisira kuratidza kuti haiudzwe zvekuita nehurumende yeChina. Nekudaro, musi wa6 chikunguru gore rinouya, America inenge yabuda mugungano iri. Asi America inoti hayo ichiri yakazvipira kubatsira munyaya dzezveutano pasi rose. Inoti kubva iko zvino iri kutsvaga nzira dzekubatsira dzimwe nyika dzinenge dzawirwa nematambudziko munyaya dzezveutano kuburikidza nemapazi ehurumende yeAmerica uye masangano akazvimirira oga. Kubva muna 2001 hurumende yeAmerica yabatsira nemari inosvika mabhiriyoni zana nemakumi mana nemaviri kana kuti 142 billion kudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV AIDS, malaria, rurindi, ebola nezvimwe zvirwere. Mukuru mubazi reUSAID Dr. Alma Golden vanoti pagore America inobatsira nemari inosvika mabhiriyoni gumi pasi rose uye gore rino inenge yakapetwa kaviri apo nyika dzakawanda dzinenge dzichida rubatsiro rwekurwisana nedenda recovid-19. VaGolden vanoti chido cheAmerica ndechekuti kunyange hazvo inenge isasashande neWHO, rubatsiro rwayo rucharamba ruchienderera mberi pasi rose. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neWHO. Maverengerwa neni Blessing Zulu weStudio 7.